Pakutangisisa pfungwa dzanga dziripo dzanga dzehurumende dzanga dziri dzekunyararidza vabiti. Saka shoko rakatenderedzwa riyaro kuti vabiti vanodiwa mapurisa namapurisa vakomichi vanodiwa namapurisa nomukomana weyouth ari kudiwa namapurisa bhondo. Yanga iri nzira yokuda kuzama kudzima nhau yokupikisa zvakabuda musarudzo. Yanga yaratidza kuti yanga yakadzika midzi mukati mebato reMDC Alliance. So kuzosungwa kwavabiti kana ndakakutarisa kunobva panhau yavakaita yokuda kubuda munyika kuenda kuZambia. Hurumende yaiva nechinangwa chokukontrola vabiti vari mukati menyika. Kwete kuti vagozotaura zvavanotaura vari kunze kwenyika.
Tijekeserei apa vanxuve, sei muchidaro?
Vanonzi musataura papress conference, vanonzi musaadresa rana kusvika court case yenyu yapfuura. Naizvozvo ZANU-PF negovernment yakwanisa kunyararidza vabiti kuburikidza nezvisungo zvabva kumatare zvokuti havafaniri kunge vachikwanisa kutaura papress conference kana kuadresa rari kuti vataure parari.
Ndizvo zvamunoona zvanga zvichivavarirwa nehurumende badzi?
Handingati ndizvo badzi. Hurumende ine pfungwa yokuti vabiti mushure mepress conference yavakapa iya, hurumende yakapika vanhu vayakati ndo vanhu vangangokonzeresa kuti nyaya yokupikisa nokutaridzira yaita uko kuti ingaitwa ingabudirira. Ende pavanhu ivava ndo pana vabiti, ndo pana vasikalavo nedzimwe dzenguva, ndo pana bvondo, ndo pana nakomiti. Saka nechinangwa chokunyararidza vanhu ava nokuti vamisezve zvakare kutaridzira kwanga kuchigona kuvapo nokuti vazame kumaintaina runyararo munyika, hurumende yakati regai tinange pamusoro, tinorova musoro.
Munoona here sekuti izvi zvichakanganisa kudyidzana kwebato riri kutonga neMDC Alliance?
Zvikuru ndiri kuona kuti mamiriro aita ukama hwebato riri kutonga reZANU-PF neMDC Alliance huri kuramba huchishata. Kusungwa kwavabiti ikoko kunowedzera kushata kweukama ihwohwo.